vachitaura nevatori venhau mushure memusangano nechikwata ichi sachigaro weparliamentary legal committee vajonathan samkange vati musangano wafamba zvakanaka uye vaudzwa nechikwata ichi kuti vanhu nemasangano aonekwa nechikwata ichi vanoda kuti mutemo wesarudzo uvandudzwe vasamukange vati vaudza chikwata ichi kuti paramende itori mushishi rekuvandudza mutemo uyu uye komiti yavo yakatopedza kuongorora bhiri reelectoral amendment act ikaona kuti haripokani nebumbiro remutemo wenyika
vanhu vasina chichema nguva nemasuggestions masuggestions avo ndokuti vari kutenderera chiri kunyanya kurwadziwa nevanhu vemuzimbabwe ndechekuti maelectoral laws haasi kufamba nespidi yavanoda vari kuti dai yanga akasika kuitwa kuitira kuti vanhu pavanoenda kunovhota vanenge the playing field inenge yaeven
vati kunyange hazvo bhiri rave kuzeyiwa muparamende havazivi kuti richapasiswa rini sachigaro vecommittee yejustice legal and parliamentary affairs vafortune chasi vaudza studio 7 kuti chikwata ichi change chichida kunzwa pamusoro pegadziro resarudzo dzegore rino
tavatsanangurira kuti tiri pamusoro pebasa tiri kushanda takatarisa mitemo yemaelections ende tiri kutarisira kuti mitemo yese inenge yaunzwa kwatiri nehurumende tichaiongorora kuti inge yakagadziriswa zvakanaka kuti tiende kumaelections abudi asina hondo nemhirizhonga
vachasi vati vanovimba kuti iyu ichauya kuzoongorora sarudzo idzo dziri kurongwa pachena chikwata ichi chiri kunzwa kubva kumapato ese ezvematongerwo enyika masangano akazvimirira navose vane chekuita nesarudzo chichanotaura zvachinenge chawana kueu iyo yakakokwa kuti izoongorore sarudzo dzegore rino mune imwewo nyaya komiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto yambomira kunzwa nyaya yekubiwa kumangoda ekwamarange nhasi mushure mokunge vamwe vange vachifanira kupa umbo vatadza kuuya vamwe vange vachifanira kuuya nhasi ndevaimbove mukuru wemapurisa vaaugustin chihuri vaimbove munyori mubazi rezvemigodhi vafrancis guhlanga kunyange hazvo vamwe vange vakakokwa vanosanganisira vamiriri vemakambani aichera mangoda kwamarange mukuru wemapurisa commissioner general godwin matanga vakuru vezimbabwe mining development corporation vamwe vauya sachigaro wekomiti yevatemba muliswa vati komiti yavo yaona zvakakodzera kuti munhu wese ane chekuita nenyaya iyi avepo nekudaro komiti iyi yave kuzonzwa nyaya iyi musi wa29 kubvumbi
ava tawirirana kuti vese vanofanira kudzoka kune vamwe vanga vasipo commissioner general chihuri nemaministers anga aripo nguva yacho vamhadhi vangari home affairs vamutasa westate security vasekera mai vari ministry of defence vabonyonga vangari director general vafanira kuuya zvakare mucio naambassador moyo director general wecio kuti nyaya ipere kamwe chete munhu wese aripo saka vesewo vachava navakudyanga zvakare vanga vari permanent secretary wemines and energy saka wemines saka tikumbira kuti vese vange varipo panzvimbo imwe chete tati musi wa9 munhu wese anenge atsoka pano
komiti iyi iri kuda kunzwa kuti zvinhu zvaifamba sei kwamarange uko makambani akawanda kusanganisira mapazi ehurumende aichera mangoda asi pasina mari yakawanda yaienda kuhurumende vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe vakatotaura kuti mangoda anokosha $15 billion ekwamarange akatsakatika vamuliswa vati vamugabe vachauyawo kuzopa uchapupu kukomiti iyi
mutungamiri wemuti takarivhova kudhara kuti vanofanira kunge vari panapa takatorizova kasinenge tanzwa umbowo kune vese tozovabvunza tine umbowo
vamwe vanotarisirwa kupa umbowo kukomiti iyi ndevaimbove gurukota rezvemari vatendai biti pamwe navese vakaita makurukota ezvemigodhi panguva yakatanga kucherwa mangoda kwamarange kusvika pari zvino ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudla